Dr. Kupe neMDC yavo vanga vasiri ku court vakangozonzwawo kuti pabuda judgment yemunhu wepati akaenda ku court akanowina ikoko achinzi vashamisa vasiri ivo president wepati vakati aifanira kunge ari mutungamiriri kubva pakafa watsangira inzi Dr. Kupe saka vangondikumbira kuti ndichitarisa judgment iyoyo nekuona zviri kuitika kuti ndingochengetedza zvido zvavo inozi muchirungu to protect their interests saka ndo zvatichatarisa kuona zvichafamba sei
pane urongwa here hwekuti munge muchitaura nemagweta ari kumirira vachamisa mukuita basa ramapiwa
ndo zvatakawirana navo pavakandikumbira kuti hanyaya dzakaita seidzi chekutanga chakanyatsonaka ndechekuti ingotaurira nayi kuti judgment yabuda kuhigh court iri kuti izvi ndeizvi zvii zvatichaita zvingaitika zvinoshandika ndezvipi saka ndichabatana nemagweta amwe ari mukati vanomirira vavo vanaachamisa gweta raimirira uyu akaenda kukoti wacho iye akawina memba yavo yekugokwe akakwanisa kuenda kukoti kuti tange tambotaurirana zvemagweta pamwe nitokwanisa kupera kana zvikanyatsotarisa kuti iwewo chauri kuda chingafamba zvofamba sei uye unoda chi nyaya zhinji dzerudzudzu dzinopinda kufamba zvakanaka kana vanhu vakataurirana
asi pane mukana wekutaurirana here ipapa pane kukandirana makobvu nematete kwatinoona kuchiitikawo
zvekukandirana makobvu nematete zvinongoitika mukutaura nyaya usina kutarisa mutemo asi paunotarisa mutemo unozoona kuti mutemo unotaura izvi asiwo nerimwe diri mutemo hausiwo wega ungabatsira saka tinenge tichiti mutemo unotaura izvi zvinonyatsoshandawo pamwe ndeizvi mochisanganisa zvinhu izvi zvekuti munhu wese ari mukutaurirana awine wese inozi muchirungu win-win.